manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chino sanga na zakare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 2020-2021 magatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nenyaya yemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika iri kuitika. Vagari vekuchimanimani vanoti havasi kufara nekutamiswa zvechimbi chimbi kubva mumakamba avanga vachigara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vari kupeta rwendo rwavo mudunhu reMatabeleland nhasi vachiti havasi kufara nenyaya yemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika pamwe nokusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika zvaita kuti veruzhinji vatambudzike. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 vari kubhinga mudunhu reMatabeleland North uku kwavanga vachiita musangano neutungamiri hwebato ravo munzvimbo iyi nhasi vachamisa au vave nesvondo rose vari muMatabeleland mushure mekushanyira matunhu anoti Masvingo, Manicaland neMashonaland Central pasi peurongwa hwavari kudaidza kuti Citizens Convergence for Change vati havasi kufara nemhirizhonga yavanoti iri kuitwa nenhengo dzeZANU-PF. Vachamisa vati kunzvimbo dzakawanda dzavafamba muMatabeleland svondo rose vanga vachivharirwa migwagwa nenhengo dzeZANU-PF idzi.
Vanhu vari kushupika nekuvhundusirwa nekutyidzirwa nyaya yemhirizhonga yakanyanya kutyidzirwa kwakanyanya. Zvose izvozvo zvinhu zviri kunetsa asi panoda kuti pagadziriswe ipapo kuti vanhu vasatyiswa, vanhu vasavhundusirwa. Pane nyaya iri kutaurika yakati kurei yekuti vanhu vari kuti isu munharaunda dzatinogara chikafu chiri kunyimwa vamwe, mbeu iri kunyima vamwe, ichinzi bato rako unofanira kutsigira bato rakati. Izvozvo zviri kunetsa vanhu nyika yose. Vanhuwo vari kuti hatisina protection kana kuti hatina baba kana kuti mubereki kuhurumende, nekuti hurumende haigoni kusarudza ari kuketa vanhu nebato ravo kuti vanobva kupi. Ndo mashoko ari kunyanya kubuda.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaMike Bima kuti nzwe divi ravo panyaya iyi. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vachafadzwa Mugwadi vakamboudza Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti nhengo dzebato ravo hadziite zvemhirizhonga vachiti vatsigire bato ravo vanogara vakabatikana nenyaya dzebudiriro dzakafanana nekurima nekucherwa zvicherwa mumigodhi. VaMugwadi vanga vasiri kudayirawo zvakare nharembozha yavo nhasi asi imwe nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vati vachamisa vanofanira kuzivisa mapurisa mafambiro avo kwese kwavanoita misangano kuitira kuti vawane kuchengetedzwa.
Vavari kufamba navo vacho hapana ari kukooperata nemapurisa, vari kunzi huyai nehumbowo voregera kuuya navo. Saka inyaya iri kutokashamadza zvikuru. Asi tiri zvacho paizvozvo, nyaya yemhirizhonga inyaya inoshoresa, inyaya yekuti haifanonge ichiitika. Asi tichitarisa vachamisa maitiro ari kuita zvinhu zvavo, ngapanyatsotarisa kuti vari kutevedzera mutemo here, nekuti kazhinji uchida kuita zvemisangano especially nguva ino yecovid unofanira kunge wakapiwa permission nemaapprovals nemapurisa nevanochengetedza runyararo kuti vazive kuti uri kufamba sei, uyezve zvauri kuita zvacho uri kutevedzera maworld health organization protocols here, nekuti kune social distancing, kwoita lockdown ichiripo is enforced, kuungana ungana hakusi kutenderwa. Zvinoreva izvo kuti vachamisa vanofanira kukurudzirwa ivo kuti vakooperate nevezvemutemo zvekuti mamiting avanenge vachida kuita vange vatanga vapiwa maapprovals avo, wawirirana nemapurisa kuti vachaungana musi wakati kupi uyezve vachange vachipedzera mutemo here.
Vachamisa vati vanhu vazhinji mumatebeleland vari kunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika.
Vanhu vari kutaurawo nyaya yekushupika nhamo yanesa mumusha mumaraini mune nhamo. Mari haina simba, vanhu havana mari muhomwe, saka inyaya iri kunetsa zvikuru iyoyo nekuomerwa kweupenyu. Chinhu chikuru chiri kunetsa migwagwawo yakashata, infrastructure muzvikoro vana havasi kudzidza. Kune dzimwe nzvimbo vari kunetseka kubhadhara mari yevadzidzisi, saka matambudziko ari kunetsa andoda kugadzirwa nechimbi chimbi iwayo. Asi chikuru inyaya yekuti nyika yedu yakuda shanduko.
Vatiwo vanhu vazhinji vavasangana navo mumatebeleland vari kuda kuti munyika muve neshanduko yechokwadi, asi vati chinodiwa ndechekuti paitwe nhaurirano dzekuvandudza hwaro hwesarudzo nezvimwe.
Vanhu havangatauri nyaya yemabielections vasina mareforms, haingangotauri nyaya yemabielections musati mava nekuwirirana. Tine gakava nenyaya ya2018 wongoti hatava kutoti ngatiite bielections. Gakava chaibuda futi ipapo singagadzirisi nyika, ndo saka tiri kuti ngakuve nemareforms kuti nyika ikwanise kufamba mberi zvakanaka. Ndo nyaya yatongova nayo yati ifambe. Hasi vati kufambira ndiri kuita iyo citizens convergence for change, handi kuwandudza nekusumudzira aya zvekuti munhu nerugare, nyaya dzokuti kuve kunofamba zvakanaka.
Kunyange hazvo bato reMDC Alliance nemamwe mapato anopikisa vachiti nhaurirano dzechokwadi ndiwo musimboti panyaya dzokuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, pamwe nekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nenyika akafanana nekusamira zvakanaka kweupfumi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU PF vanoti hapana dzimwe nhaurirano dzavachaita dziri kunze kwegungano rePolitical Actors Dialogue. Kunyange hazvo vaMnangagwa neZANU PF vakatora danho iri, nhumwa yeUnited Nations yanga iri munyika mwedzi wapera yakakurudzira kuti paitwe nhaurirano dzechokwadi kugadzirisa matambudziko ari kunetsa munyika uye kuti munyika mutevedzerwe mitemo pamwe nekucherechedza kodzero dzevanhu. Asi vamuponda vanotiwo hapana chikonzero chekuti bato ravo rigare pasi richitaura neMDC Alliance vachiti vachamisa nevamwe vavo. Vanofanira kutanga vaona kuti zvirango zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe vavo vari muZANU PF nenyika dzekumavirira zvabviswa. Vachamisa vati panofanira kuitwa urongwa hwakasimba hwekupodzwa kwemaronda zvichitevera kufa kwakaita vanhu vakawanda munguva yeguku rahundi, vachiti vanhu vazhinji mumatebeleland havasi kufara nenyaya iyi. Vachamisa vanoti vane urongwa hwekutenderera matunhu ose munyika vachinzwa pfungwa dzenhengo dzebato ravo, vemabhizimusi, vedzisvondo, vashandi vehurumende, vadzidzi nemamwe mapoka akawanda pamusana pemamiriro akaita zvinhu munyika, vachiti nhona dzevanhu vavari kusangana navo vachadzigadzirisa kana vakakunda mutsarudzo dzemuna 2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Muri dzinopfuura mazana mashanu dzakagariswa pachimanimani holding camp dzinoti hadzisi kufara neurongwa hwekutamiswa nehurumende zvechimbi chimbi. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Uchisvika panogara mhuri idzi unoona pazere nezvirugwi zvehuku, matoki, madhadha, hanga uye mbudzi dzinenge dzakasungirirwa pamiti dzichizvifurira. Ichi chiratidzo chekuti zvipfuyo izvi ndizvo zvinopararamo kuvanhu ava. Avo vakarasikirwa nemisha yavo pamwe nezvipfuyo zvavo munguva yedutu mupengo recyclone Idai muna 2019. Asi vanhu ava vari kutamiswa nehurumende vachiendeswa kunharaunda yeBumba, nzvimbo inozivikanwa zvikuru nekupisa uye ichinaya mvura shoma gore rega rega. Mumwe vagari vepachimanimani holding camp, amai Susan Sungane Gavi, vanoti kutamiswa kwavo kwakanaka, asi chinonetsa ndechekuti havana kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira kutama kwavo.
Takajumwa tine zvifuyo, tirikutoshaiza kuti tozvidini, tine mabhurera akaibva ari papo. Masaidhi etinogara kuno kunotonhorera, kwetiri kuenda tinondozwa kuti kunopisa, saka tiri kutotyo kuti kudzwa dzifere, dzimwe dzacho ndo dzetotorarama ndidzo. Tine dzimwe dziri kurarira, hatikutotyo kuti tozvitakura sei zviro zvakadai ngeizvo.
Baba Chandwana Musungambira vanoti kutamiswa kuri kuitwa vanhu vepakamba yavo hakuna kujeka, kunyangwe vamwe vakatotamiswa muchirongwa ichi icho chakatanga svondo rino.
Raiti isusu takatozvizwawo nezuro kuti tichada kuizwa relocated allong tatine tarisiro yekuti taifanira takazvitaurirwa in time tikwanise kuti tiprepare movement inonga ichiitika from iye tobumba. Inzvimbo yatisati tajaira zvakanyanyisa, inzvimbo yatisingazivi kuti kunoraramiwa sei, saka tati kuexpectawo kuti kaire our fate ichayaikwanisa kunge yakataurwa ine time yekuti tikwanise kunga tikuita mapreparation. since after disaster. Pendaka iswa munomuka. Atinombobvira tataurirwa kuti iyo feti yakamira sei seanhu maroja anhu ari kusegregatewa. Takangozvitaurirwawo nezuro since yatakatanga kuiswa munomu. Saka manje we are saying. Taibva panguva takataurirwawo pachine mukana handiti mazvona. Tinoti tine zvinhu zvedu zvetinoita, we have got my road runners, my projects zvetinoita panapa. These things zvaifanika zvakazoplanwa, tinoti tichasiya ari comfortable.
Kanzura wenharaunda iyi vapangana yechirongera uye vari mutevedzeri wasachigaro wekanzuro yechimanimani vanoti ichokwadi kuti vanhu havana kupiwa mukana wakakwana wekuita zvavaikwanisa kuita panguva yakakodzera.
Hatingangoti it's a short notice because the reason why vanhu vaivo vairamba vachigara munomu vamwe vacho vakatomboda kuita zvekuramwa zvaiva zvekuti taakubuda taakuenda because tiri kuona kuti malandlords chete ndo anenge ari kutariswa. But isusu as local leadership takati rambai muri muno because taita escalate my issues enyu kuenda kuma higher offices ehurumende. Saka they are going to consider that. Saka tiri kumirira kuti tipuwe mhinduro. Saka asi handifungi kuti sehurumende ingakusiyai makadaro kana kukuregai muchitambudzika. You are going to be assisted.
Sachigaro wechimanimani Residents Association vaIshmael Tsangamidzi vanoti vazhinji vasati vawana dzimba kune nzvimbo dzavakavimbiswa vari kunyunyuta nekusafambiswa zvakanaka kweurongwa hwekutamiswa.
Dzimwe dzai dzimba dzisati dzatoko, dzimwe dzacho dzichiri mukugadziriswa, dzimwe dzacho dzichiri mabhodzi kumwe hakusati pane matoilets, maservice systems pamastenzi acho amwe asati ako, water supply yakakwana isati yadiniti yakwana. While there is progress, but tiri kuti count the time kweyakabva nepetari vanhu varingofile kuti daita mvura isati yanaya yakawanda taita stable, takwanise kugara kuti tiite zviri stable. Saka it's happening, but zvinhu zviri kuitika, but pesi yacho ndiyo tingangoti dai haitikurumidzei kuitira kuti vanhu vabatwe zveno.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu remanikaland vaedika senza vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti vasati vave nepekugara vange vave pabumba village mukupera kwesvondo. Vasenza vanoti hapafanirwi kunge paine nyunyuto yenguva shoma sezvo mhuri idzi dzange dzagarisa pakamba iyi hurumende ichivagadzirira misha mitsva. Vasenza vanoti chimwe chakanonotsa basa rekutamisa mhuri idzi inyaya yedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti tipotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guru kocha rezvekupidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari kukurudzira vatungamiri vemuAfrica kuti vaite utongo hwejekerere panguva iyo nyika dzemuAfrica dzakatarisana nemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurukidza mwero, udzvanyiriri pamwe nekuwanda kuri kuita uori mudunhu reAfrica. Mapurisa emuPortland nezuro manheru vakati kuratidzira kwakatanga nezuro kwave nemhirizhonga mukati zvichitevera kuwanikwa kwaKyle Rittenhouse asina mhosva yaakapara mushure mokupfuura kwaakaita vanhu vaviri vakafa uye kukuvadza mumwe munhu gore rapera. Vanhu vairatidzira ava vaisvika mazana maviri uye vakapwanya mahwindo pamwe nekukanda zvinhu zvinogona kukuvadza mapurisa vachitiwo vaida kupisa muzinda webazi rezvomutemo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Tinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai anogara iwo kunze kwenyika yeZimbabwe vachitaura ivo pamusoro pezvavari kuona zviri kuitika munyika yeSouth Africa panyaya yemhirizhonga uye nenyaya yemapepa ekugara muSouth Africa.
Tinokukwazisai nemarwadzo iwaya. Ndinoitwa amai mwoyo kuPretoria, South Africa. Nyomafias tinotaura pamusana penhau iri kunetsa ichi edwe zvinonyadzisa uye zvinorwadza. Vakadzi 7 vose achiuraya marwadzo aya ende zvinorwadza. Hativiri kuti chii chapindwa nevanhu vokumusha. Pes pa kwese everywhere even kuno saiko kwa chiri kuno kukukuma melodi kuno umwaka piswa nezuro anga hapa futu
zii isha munga tishiri kunyanyo utarifana ni madzimai panguwa ino ye COVID-19 uyeje apo tiri kuona nyaya ye mapemis ekugara mu South Africa iri kunetsa.
Ana mai tinokurudzira kuti ana mai musamhanya kuti kwanzi manzwa mabasa kwaita basa. Iwa epa internet ipapa paita basa kupi kupi makumhanya kuenda. Ndio maperera ari kuita vanhu iwaya. Wonzi kune basa kana hakuna basa basa riko ndiro kunochekwa. Saka tinokumbirisa vedu we kuti musava desperate kusvika pakadero. Zvakaoma. Zvakaoma zvinorwadza zvinosiririsa vanhu kumusha umbavha wanyanya ende zvinozvi pese pese paona uchingofamba kwangozi mazimbabweni munoba mazimbabweni muri chi mazimbabweni saka hazvisi zvinhu zvakanaka nokuti izvo zvita kusviba nekuti sina kukumbobvira taita zvakaipa kudero mese chero nema accident anoitika murodhi vanhu kumusha vane vachiisa mataira murodhi vachiisa zvipikiri murodhi saka zvinhu zvinoti svibisa nemapemiti atinodaiwa aya tinoita kunzi vanoba ende isu tine chiri raiti hatibi but nenyaya yevamwe vanhu saka zvinorwadza zvinorwadza tingashora hedu chiti masouth african haachatidi but zvito zvedu ndo zvatikonzeresa kuti tidzingirirwe muno ende tichadzingirirwa nokuti mazimbabweni everywhere usambofa wakafara kuti ndawana munhu wokumusha vanhu wokumusha dzavanyoka ndozavanyoka
sei muri kudaro
kumango zvirikubata vanhu kunzi everywhere pese pese vari kuita zvinotyisa kupinda mukati medzimba dzevanhu kuuraya chaiko chaiko vari kuuraya ende vanofamba neputi zvese even everything umbavha hwese makopa hazvii zvese but vabatwa manje vane vakunzwisa tsitsi asi ivo havanzwiri tsitsi vakakubata vanokuuraya saka tinokumbirisa mhuri yezimbabwe kuti ngativei vanhu vanoziva chavakafambira ngatifambirei chimwe sadriver weambulance kana uchinda undotora murwere takauya kuzoshanda ngatiuyei tishande tisiye zvokubira vanhu movamwanoita kutofona chaiko kuti kunodiwa god kuno kunodiwa chii vanhu vachiita umbavha wakashata kudero ngatisiyei umbavha nezimbabwe zvinotitadzisa kugara zvakanaka matiri
ayo maonero amai moyo vari kutaura ivo pamusoro pezvavari kuona zviri kuitika musouth africa regai tiende kubotswana tinzwewo kuti zvakamira sei ikoko
makadini mhuri yezimbabwe makadini makadini kwose kwamuri zita ndinoitwa Elder Gladys Zindi kumusha ndinobva kushamba siko zvino ndiri kugara mubotswana samai vakaberekawo aiwa tinonzwa kurwadziwa zvakanyanya nehama dziri kutsakatika zvisina tsarukano saizvezvi taakungochema mweya wagara mhuri yezimbabwe kuti mweyai mari here chii chakugarai sei kuurayana kudai kuchekana sehuku kudai tinonzwa kurwadziwa zvakanyanya sana amai tozochema kune mhuri yezimbabwe iri mukati menyika yesouth africa wedu wei ngatizive zvinango zvatakafambira kati menyika yatinenge tiri kana takanenga mabasa ngatiitei zvemabasa tisibatabata nekuurayana kwakadai tarisai muone zvinozoitika iko nezvi nevasina kupara mhosva neasina kuurayiwa akungonzi muzimbabweni akungotakwa nematombo saka ihondo yaakungobatanidza nevasina mhosva zvaakutirwadza tine hamawo dzirimo dzichasvika pakubatanidzwawo vasinawo mhosva yavakapara asi vaitiwe mhosva vamwe izvezvi vakatotiza havasisimo saka zvinhu zvinorwadza zvikurusa zvinhu zviri kutirwadza zvikurusa sana amai taichichemo chedu chikanzwikwawo kuti vana amai tachema-chema tanirwadziwa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous nechirongwa chawati panhasi iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu Our Lives.
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve chidikwa dikwa chehurumende chekuti inge yabaya vanhu vanosvika mamirioni gumi nomba yekudzivirira COVID-19 panopera gore rino unove musi wa31 zvicha. Kuti tinzwe kuti hurumende inokwanisa here kubudirira muchirongwa ichochi kana muhurongwa hwaiwowo, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashano, takatanga nekuvabvunza kuti vanoona here hurumende ichibudirira kubaya 10 million kana kuti zvikamu 56 kubva muzana panopera gore.
Tikange tichitarisa kune zviri kuitika nemastatistics aripo evanhu vakabayiwa nekufamba kwechirongwa chekubayiwa, tiri kuona kuti hurumende haikwanisi kunge ichisvitsa 10 million vanhu vayakataura avo kuti inokwanisa kunge yavasvitsa pakupera kwaDisemba, nekuti iye zvino haisati yasvitsa hafu yevanhu ava vanofanira kunge vachibayiwa mavaccination eCOVID-19.
Saka zvii zvamungati zvaifanira kuitwa kuti uwandu ihwo hwevanhu vaifanira kunge vabayiwa nomba husvikwe panosvika kupera kwazvita?
Sekutaura kwatakamboita pachirongwa chino ichi vakandimiri, zvinhu zvinenge zvakanaka chose kuti nyaya dzakadai dzitungamirirwe nana mazvikokota veutano, avo vanenge vachiziva nezveyatinoti public health surveillance, community engagement nezvehealth promotion, zvinosanganisa kudzidzisa vanhu vasati vatanga kubayiwa. Timu inobaya vanhu inofanira kuzotevera kumasure kweavo vainge vachidzidzisa vanhu kuti zvakanaka kunge muchibayiwa nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19 nekuti chinofamba chakadai. Asi zvinhu izvi zvese izvi zvandiri kutaura tinoona kuti muZimbabwe hazvina kuitwa. Naizvozvo tine vanhu vashoma vari kutora majekiseni eCOVID-19.
Asi Dr. Nyashano, tiri kuona hurumende pamwe nemasangano akazvimirira vari kuita zvikuru kwazvo zvekuedza kudzidzisa vanhu kuti vange vachienda kunobayiwa nhomba. Vanhu havangaite kumanikidzwa kaDr. Nyashano?
Aiwa, kwese vanhu havamanikidzwi. Hongu tiri kuona kudzidziswa kuri kuitwa vanhu nehurumende nemasangano akazvimiririra. Asi kana tikanyanya kutarisa dzatingati mhando dzekudzidzisa nadzo vanhu, tiri kuona kuti vanhu ava vanowanza kushandisa nyaya yakaita masaisai emaredhiyo, vanogona kunge vachishandisa pavaita mameetings, asi hakusi kuti vanhu vese vanouya kumameetings. Saka kudzidzisa kwatinoreva uku mupublic health kana kuti muhealth muutano, kunotoda kuti kunge kuchibhadharwa vanhu vanofamba inonzi door to door, vanofamba vachitaurira vanhu mafemili nemafemili. Ndo zvinoita kuti vanhu vange vachinyanyisa kuziva zvinhu zvakadai zvatisi kuzviona muZimbabwe zvichiitika.
Takanzwa Zimbabwe ichipembedzwa nemasangano makuru chaiwo vachinzi vakwanisa kubata zvakanaka nyaya yedenda reCOVID-19. Havatarisiwire zvakare idzo nyaya dzekubayiwa kwenhomba kuti vanhu vangano vabayiwa nhomba?
Aiwa, kupembedzwa kwakanaka zvikuru zvikuru sei mukange muchiitawo zvinhu zvakanaka. Asi mukupembedzwa umu munofanira kukutarisa kuti mukupembedzwa umu muri kupembedzwa muchikombewa naanani. Zvakafanana nekuti inini ndaakuita number 1 mukirasi iyi. Hamunoziva imimi vakandimire kuti vese vari mukirasi iyi umu vanonetseka kuti vange vachiverenga. Zvino mozofara muti asekuru vangu mhofu vagona vaitwa number 1. Ndo zvimwe zvatinofanira kunge tichitarisa kuti iri kupembedzwa, hongu inopembedzwa vachitarisa kubudirira kupi kwacho, vachikombeya nechii zvakare. Ini ndinofunga kuti kana tichida kunge tichizvitarisa isusu ngatisamirira kupembedzwa, asi kuti ngatisandisei umbowo huri mupopulation yemuZimbabwe kuti hongu tiri kuita zvakanaka. Vhiki rino iri tabaya vanhu 8,000. Next week tabaya 20,000. Tiri kuona improvement. Kana takange takaita chiga chekuti panopera gore tinenge tabaya 10 million, ngationewo katichiperera kuma 8 million, 7 million. Zvaakutaura kuti okay, vanhu vakaedza, asi pane zvinhingamupinyi zvakaita kuti vasange vachizokwanisa kunge vachiita nemazvo zvino.
Ndinotenda zvikuru Dr. Nyashano kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Onekai hanyu vateereri.
Aiwa, tatenda.
Manga makateerera kuna Dr. Matthew Nyashanu, vanodzidzisa zveutano pa Nottingham Trent University ku Britain, muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka yane mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nenyaya yemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika iri kuitika. Vagari vekuChimanimani vanoti havasi kufara nekutamiswa zvechimbi-chimbi mukamba mavanga vachigara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.